A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 6th, 2019. Welcome to the women's segment, the women's round table, where we discuss about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and what women are doing on a daily basis to face the economic crisis.
You can join our discussion here by phoning us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
And don't forget that you are live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. If you have not done so already, you can go to VOA Shona, VOA Ndebele.
And the country is currently facing fuel shortages, price increases of basic commodities, incessant power cuts and water shortages. But despite all this, people, including women, are continuing to find ways to live and cope on a day-to-day basis.
Today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families. Yebo ke nxa usanda ukusixhuma kathesi ungasitshayela ke ucinga ungene kuhlelo. Sixoxa ngempilo enzima abantu abathi babhekane layo ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka mahlayana elizweni, ngesikhathi besithi akula msebenzi abantu abatholi imsebenzi, ngesikhathi besithi nxa intengo yempahla leyikhwela abasebenza iholo labo alikhweli. Ngakho ke lokhu kubangela ukuthi kungasahlangani kuhle, imbadalo lezo kumele bezibhadale zingasayeneli. Sibonile njalo lamhlanje ukuthi ababalisi baqede izolo ukutshengisela okwamalanga amathathu befuna ukwengezelelwa iholo abemaphandleni abama-rural teachers, njalo bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika ngoba imali abayiphiwayo ayeneli ukuthenga okuningi. Kodwa-ke iziphathamandla zalawo ababalisi ke sezike zabotshwa. Sibonile umnumzana uBeth Masaru ebotshwa, sibonile njalo lo umnumzana Godfrey Chandala ekuthangi. Kodwa bona ababalisi bathi hayi, bazaqhubekela phambili becela uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika ukwenza ukuthi benelise ukuthenga impahla. Kukanti ke sakhuluma labanye abenhlanganiso yezimtha bathi hayi, bona bazaxoxisana lohulumende bezwe ukuthi engabasiza ngani, njalo abengezelele iholo njani, ngoba babona ukuthi kalalo idola leMelika bazacela ukuthi abengezelele ngayo inkulungwane ezintathu, i-3,000 RTGS, bebona ukuthi bengathengani ngayo. Nababalisi laba sikwazi-ke ukuthi kwenzakalani kubodokotela, labo bakhala ngeholo eliphansi, omongikazi, abongi, bonke nje abantu. Ngakho wena-ke khonapho uhlezi khona, yiziphi iy'nkinga obhekane lazo? Sitshayele ucingo, inamba ikhona-ke khonapho WhatsApp-ke, siza kutshayela lathi-ke, singathi kubhipha lathi, siza kutshayela-ke bese ususitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo, njalo kuyini ofuna kwenziwe.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika nyanya kumadzimai panguva iyo nyika yakatarisana nenyaya yekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Pari zvino mari iri kushayikwa kumabhanga, zvinhu zviri kuramba zvichikwira zuva nezuva, mafuta chaiwo ekufambisa haasi kuwanikwa, mvura iri kushayikwa, magetsi ari kushayikwa, uyezve tiri kuona isu varayiridzi vanorayiridza ivo vari kumaruva nezuro vakanga vari pakuratidzira vachiti ivo vanga vachida kuti vatambiriswe mari yekunze, mari yemaUS dollars ne nekuti vari kuti ivo havasi kufara nemuhuro wavari kuwana. Nhasi taona vaObed Masaraure avo vanova ivo mutungamiri wesangano reAtuze vachipambwa nevanofungidzirwa kunzi vasori vakawanikwa ivo vachirohwa uyezve vatokwanisa kunge vachienda kuchipatara asi pari zvino tiri kunzwa kuti vari kumba asi vakuwadzwa. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuzvigona sei semadzimai. Takwanisa isu kutora mazwi emadzimai anogara kunharaunda dzakasiyana siyana vachikurukura ivo kuti kwavari vari kuzvigona sei. Tine mudzimai mumwe chete watataura naye ari muHarare anga ari kutaura iye kuti imomo muHarare umu vari kuzvigona sei. Ari kutaura iye kuti anotomukira mambakwedza achikwanisa kunge achiwanikwa iye achienda kunotenga madomasi nezvimwe zvakadaro. Asi tisati tanzwa zviri kuitika muHarare, regai timbonzwa zviri kuitika kwaMutare uko madzimai variko vari kuchema chema vachiti ivo dambudziko recyclone Idai rakawanikwa iro richitadzisa kuti zvinhu zvavo zviwanikwe zvakadai. Aiwa, regai tinzwe kuti zviri kufamba sei pari zvino. Asi tanga tiri kuda kukuratidza isu madzimai ekwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo zvirimwa zvavo pari zvino zvavakarima panguva yecyclone Idai hazvisi kutengwa nekuti vari kuzviwana pamari yakawandisa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii. Aiwa, apo tiri kuona isu kubva kune vamwe madzimai vekwaMutare vari kuchema chema vachitaura ivo kuti zvinhu zviri kudhura kwavaisimbozviwana panguva iyo vaitengesa. Kusati kwawanikwa ikoho cyclone Idai vaikwanisa kutsvaga zvirimwa zvakadai semichero nezvimwe, asi pari zvino zviri kunetsa kutengesa. Regai tiende zvakare kune imwe vhidhiyo yedu tinzwewo zvakare mumwe mudzimai achitaura iye zvavari kutarisana nazvo ikoko kwaMutare.
Acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti he kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano parikuyezvo zvibatsirano sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma 350 inopuru batsirwa anhu 55 saka mwacho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo hakuna chiro hakuna mari madomasi akaenda ngemvura kwandosara acho ari kudhura kutenge ma $90 $100 saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakuna here mabatsiri angu angaita fanika pana sabhuku wedu isusu oyo isa umwe sabhuku kuti vasabhuku awande ndozve ndiri kukumbirawo izvona izvozvo.
Apo tiri kunzwa kubva kune madzimai uyo mudzimai wechidiki wekwaMutare ari kutaurawo iye achiti vari kushushikana nekuti zvinhu zvavo hazvisi kutengwa neveruzhinji nekuti zviri kudhura. Regai tinzwe zviri kutaurwa nemamwe madzimai ekuHarare.
Ndonzi Chipo Kamwendo. Inini ndinotomuka kuseni kumafuo unonga ndakuenda kumbare kunohodha ndikahodha madomasi nemuriyo ndoyandotengesa panenge ndichitengesa paipaya zvichitengwa kuti titsvaga mapartime vanhu wekuwachira wekusuki wekuainira hembe kuti ndikwanise kurarama nokuti ndikada kumirira mari yemurume cheteka handikwanisi kurarama handikwanisi kana kubhadhara hembe vana vahendi school pazuva ndokwanisa kubata kana $30 bondasi $30 bond
mhuri yakakura sei
handine vana 2 Semudzimai maonero akaita zvinhu hazvidi kuramba wakagara wakamirira baba chete. Zvakutoda kuti utsvage zvimwe zvekuita. Kwete kungoramba wakarara mugumbezi kuti baba vachauya, unofane nzara, vana vanofane nzara. Saka zvakutoda kuti semudzimai akangwarira mudzimai anhasi wotoona kuti waita sei, wamhanya here kunotengesa madomasi, watsvaga here pati time. Kune vamwe vanoenda mumabasa vaya vanenge vasina kana nguva yekuwacha. Wawawachirawo vanokupiwa kana wakakupiwa 10 bhondi yakatowandisa kani kuramba wakangogara wakarara mumagumbezi. Zvinhu zvacho zviri kunyanya kukwira kani every day unongonzwa kuti shuga yakwira, mangwana unonzwa kuti mafuta akwira, takutomatenga nema30 bhondi. Saka tirikutaura kuti tinode hurumendewo yaitawo kuti zvinhu zvidzikewo zvibvo ipapapo zvidzike. Izvizvi kana bhondi racho harichatenga izvozvi, zvinototenga nehisa ndokuti unzi watenga. Kana usina hisa hauna mari yaunayo. Saka kana zvichibvira kana bhondi racho risingachakwanisi kushanda munyika, zviri nani tishandise hedu mahisa. Kana kuti tirambe tichingoshandisa bhondi racho hapana zvari kutombotibatsira.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai wemuHarare. Regai tinzwe zviri kuitika kwaMutare.
Oni iyi yakauya madomasi akapere kuenda ngemvura, saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi wautokwidza, saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika. Ndo nhawe tine pabasa redu remusika. Tinomaodha ekwaruwaka kukesho ndo tinoodha, asi izvozvizvi MuTare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapurize akure. Tisusu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho, akutodhura $90 masandaki. Saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika wedu ausinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Izvozvi izvi zviro kufamba hazvisi kufamba. Tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo, haasi kutengwa ba. Ndo chekutanga chichemo chetinacho. Kuda kuzoti he kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya zvezvobatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma 350, ino puri kubatsirwa anhu 55. Saka amwe acho yatodini. Musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo, hakuna chiro, hakuna mari. Madomasi akaenda ngemvura. Pandosara acho ari kudhura kutenge $90, $100. Saka handisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakunawo here mabatsiri amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Tengesa kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura, kana kune zuva tonga tichingodini tichipiswa zvenezuva. Zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa. Anonga zvakaite matimati anotokasika kushata, mabhanana anokasika kudini kushata, zvinhu zvizhinji.
Apo tiri kunzwa zviri kutarisana nemamwe madzimai. Tanga tiri kunzwa kubva kune madzimai ekwaMutare vari kuchema chema vachiti ivo zvirimwa zvavaisimbotengesa kusati kwaita cyclone Idai vaikwanisa kuzvitengesa zvakanaka chaizvo, asi iye zvine izvi zvinhu zviri kuramba zvichioma nekuti zvinhu izvi zvaakudhura kunzvimbo kwaibva zvirimwa izvi kwakawanikwa iko kuchiparadzwa. Regai timboenda kumasvingo tinzwewo madzimai variko vari kuchema chema vachiti kanzuru yavo yanga iri kuti iyo iri kuda kuti iwedzere mari yemarates panguva iyo zvinhu zvakaoma. Saka vari kuchema chemawo vachiti zvinokwanisika here ivo vasina muhoro wavari kuwana, uyezve vachiti mabhondi haasi kuvabatsira. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Matarifs hapana chakachinja, iye zvino vava kukwidzazve. Endezve vanhu ikonomi yana kumira zvakanaka, vanhu havana mari. Ende kukanzuro ikoko pane zvimwe zvinhu zvavanopa mapriorities zvisingafanirwi, kana kungotenga mazimota emanagement nechichi. Ngavambosiya izvozvo, vakonzentrete nenyaya yekuti vanhu vawane service delivery yakaringana. Uyezve kumvura uko kwainopambiwa ngavangotaura nezesa, vangotaura nezesa chete. Hazvitombodi kukwidza tarifi izvozvo ngotaura nezesa kuti vagari vanode mvura, votowirirana zvatopera. Vopanana matime anenge kuti munhu awane mvura everyday. Kana kuwana zvake mvura nhasi mangwana toishayiwa kusora mangwana, tine timetable iri straight. Izvi zvokukwidza zvinacha zvinogadzirisa nokuti vakakwidza zvikashaya basa. Saka tinongoona zvokuti vakakwidza hapana chinoitika, ende vagari vakaomerwa.
Apo tiri kunzwa mumwe mudzimai wekumasvingo vari kuchema chema vachiti ivo dai kanzuru yavo yeguta iyi vambomira kukwidza marates nezvimwe zvakadaro, nokuti vari kuti ivo vanhu vakaomerwa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, uyezve mari yemabhondi haina chairi kutenga. Aiwa, ndo zvatirikunge tiri kutaura iye nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya iyoyi yezveupfumi. Kuti madzimai muri kuzvigonawo sei? Tanzwa vamwewo vekuHarare vachigarare vachiti vanomuka ivo makuseni na 4 o'clock vachienda kumbare kunotsvaga madomasi vozowanikwa zve vachibata mapiece job akaita sekuwacha nezvimwe zvakadaro. Vakati mari yavanowana ishoma zvayo nekuti vanobhadharwa nemari yebond, asi vakati ivo zviri nani pane kuti varambe vachichema. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti imi munoona sei zviri kuitika munyika izvi. Pane zvamuri kubatawo here zvamungada kuuya pachirongwa muchitaura kuti aiwa kunoku tiri kudaiwo kuitira kuti vamuwo vakateerera vawanikwewo vachizozviedza, nekuti zviro zviedzwa. Saka tiri ipapo toda kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino. Tinokuchingamidzai uyezve rambai muri pano. Vanoda kufonerwa, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvitiite nyore pakufona. Ndiri kuona sisi vangu Wilswini vabva vaisa ivo mahatsi nemalike kuti tiri kukunzwai. Aiwa, tinokuchingamidzai. Kana pane vada kufonerwa, Tandiwe Gumbo ari kunyora ari panapa. Kana muda kufonerwa sisi Tandiwe, nyorai tibva takufonerai. Tawanda Ndlovu atari pano. Moses Betanzi, makadi zvenyu vana tete. Aiwa, tiri wadi. Tandi Manando anzi tapindawo tiri pano pakapa. Tandi, kana uri kuda kufonerwa, nyorai namba dzenyu makaisa code namba dzenyu. Kune avo vese vari pano vari kuona nesu, please, kana muda kuti mupinde muchirongwa muchitaurawo kuti kwamuri ikoko muri kuzvibata sei semadzimai, muri kurarama sei zuva nezuva, nekuti ukatarisa mari iri kutaurwa kuti vanhu vari kuwana semuhoro, wozotarisa kuti kune mafuta ekufambisa akwira, kune mafuta ekubikisa akwira, kune zvakawanda zvakwira. Toda kuziva kuti imimi muri kuzvigona sei, star.
Yebo ke, kulabo abasanduku sixhoma kathesi sikhuluma ngokuba lukhuni kwempilo. Abantu bathi abenelisi ukuthenga impahla eziningi ezitolo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla. Ngakho lapho khona ungasitshayela ucingo usitshele lapho okwenzakalayo endaweni yakho, kumbe usithumezele umlayezelo kunkundla yethu lapha yeWhatsApp. Siza kutshayela ucingo usitshele okwenzakalayo. Siyathanda njalo ukwamukela abalaleli bethu abasi laleleyo kanye labasibukeleyo endaweni eziningi. Silophefeni Yandlovu othi usibukele eseBotswana. Yebo ke, siyakubingelela unjani ke khona ngapho. Abanye ke imbiko yenu ayikafiki lapha, yilokhu isangena kancinyane kancinyane. Lapho ezangena khona ngizayibala. Njalo siyabonga ukuthi lisixhasile lilathi lisitshele ukuthi kambe lifuna kwenziweni ukuthi kulungiswe lolu hlupho olukhona. Abantu abathile ubathwalise nzima uhlupho lokuswelakala kwemisebenzi, uhlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla, abanye abenelisi ukuthenga imithi ezibhedlela, abanye abenelisi ukubhadalela abantwana imfundo ezikolo. Sitshayela ucingo sitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho.
Star, you spoke to the people from Atuz earlier on. What were they saying about what happened to Obet Masarori while we're waiting for our guest?
Oh, yeah. I think it's all over now that he was arrested. I'm sure you've also seen what has happened and what they are saying. Actually, they are condemning the government for doing that. They allege it's the government because they say that the president Mnangagwa promised that they would talk to the workers, but he hasn't done so. And would also like to welcome Lennox Mhlanga, saying he's in Harare. Siyabonga ukusixhasa ke uhlelo lwethu. Ungasithumela umbiko wakho, siza ubala kumbe inombolo zakho siza kutshayela ucingo.
We're so excited. We actually have our first guest. She sent us a WhatsApp message when she heard the call that we were looking at the situation as it stands in the country for women. Sakaregeitora na Mai Kokera, Deputy Mayor, the Mushare Tendai Kokera, Deputy Mayor. Regeva uyeva shitaure vega. Hello.
Hello, Sister Marvelous. Magadisi.
Aiwa, tiri wadi mombo, she introduce her. Nivanyatso zo, tukutawara nani uyeje muri kupi. Noti mandifadza chaizo. Mawani kwa mchito tumira iri WhatsApp message, bantazo, utaza kutindi itori. Andi chisa pachirongwa saka taura yenyu.
Aiwa, andi noti nda Sister Marvelous. Hindi neto kwa mshare kukokera, mshare tenda kukokera. Ndiri deputy mayor kwadi mapiki council. Ndiri zvekare provincial deputy chairperson Mashonaland West province ku MDC Alliance.
Kwakamira sei ikoko kudunhu renyu panyaya iyoyi yematambudziko ari kutarisana nemadzimai?
Hii, madzimai ane matambudziko akakura zvekuti ukatinyatsoda kunyatsozvigakisa pfungwa kana kuti kudzamisa dzamisa pfungwa unyatsoona kuti upenyu hwachona hwakaoma. Tinosangana nazvo nekuti tisu tinogara nevanhu, tisu tine vagari munzvimbo dzedu dzatinadzo dzatakavhoterwa idzi. Saka tinosangana nezvakawanda zvekuti dzimwe nzenguva unongova kuti unyatsoona kuti zvinhu zvachonaka zviri kutokurira zvimwe zvisingatomboiti. Kunyanyanyanya chinhu chekunyanyobata vanhu zvakanyanya nemaumiro aita upenyu hwedu inyaya yekuti mishonga chaiyo. Vanhu vazhinji vari kurarama nezvirwere zvakaita sana shuga, vari kurarama neasima, mabipi. Saka nemadhuru akuita mushonga wachona vanhu havachakwanisi kuafodza. Ivi nevachona vatiri kuti vari kumuka vachienda kumabasa, mari dzachona hadzichatengi chinhu, because dambudziko riri kuitika nderekuti vari kunostoka mishonga yachona iyoyo vari kuistoka nemaus dollar. Saka kuti vazouya vauye vaichipise zvinenge zvakadi zvinenge zvakaoma, nekuti zviri kuitika nezvekuti unogona kunostoka oya otengesa nebhondi, but pauri kuzodzokera kuti unotenga chinji hachichatengeki. Saka dzoenda hapo vakuda vakuchaja mari iri equivalent US dollar zvine ari mabhondi achona. Saka vanhu vari kuremerwa neupenyu, but maoni mafungiro nemaonero atiri kuita nemagariro atiri kuita navanhu munzvimbo zvirwere zvakaita seizvozvo zvirwere zvekuti government ingadei yapindira vanhu vagona kuwana mushonga apo free, because mushonga iyi mushonga wekuti ndewe upenyu hwako hwese hwauri kurarama uchinwa every day. Saka zvinhu zvakaoma zvekuti ivin ukanyatsoongorora kuti vari kumamisha chaivo kune umwe munhu asina kana mwana ari kubasa, umwe akatofirwa atorina kana mwana zvachose ravanogona kumubatsira. Saka unonyatsoona kuti munhu iye arorarama upenyu hwakaoma, because matablet anonzi every day ende haufaniri kujamba yeti haana munhu anokwanisa kumubatsira, haana munhu anokwanisa kumupa mari. Ivin munhu akati auye kana kuti kwandiri kuna kansela zvinenge zvakatondionerawo futi zvekuti kuti uzvikwanise, nekuti munhu akafirwa anotongofungaa kuenda kwakansela, munhu akasangana nedambudziko ndakuenda kwakansela. Saka unenge uchinyatsoona nematambudziko aya ashungurudza vanhu, upenyu hwakaoma chokwadi chokwadi.
Mombotitsanangurirawo kuti mabasa api amunobata imi semakanzura, nekuti sekutaura kwamaita nekuoma kwakaita zvinhu pari zvino, munhu wese anenge achitoti kana zvatooma ndaakumhanya ndaakuenda kwakanzura. Imi mabasa enyu ndeyei chaizvizvo?
Mabasa edu atinobata akawanda. Mabasa edu ndeyekuti isusu sevatungamiriri vemadunhu tiri masabhuku emaguta, isusu tinoita inonzi self delivery yatinoita ndeyekuti isusu tinofanira kuti vagari pavanobhadhara mari dzavo dzemaretsi, tinomeka shuwa kuti vagari vawana mvura yekunwa yakachena. Tinofanira kumeka shuwa kuti marodzi agadzirwa. Tinofanira kumeka shuwa kuti suweji ragadzirwa. Tinofanira kumeka shuwa kuti zvese zvine chekuita nekanzurwa zvine chekuita nemugari zvinofanira kunge zvakanaka, vachiona zvakanaka self delivery yakanaka, self delivery yakakwana. But pakaoma
chimbobatsaiangofanana
nekunzika unonzi maybe unogona kunzi enda unosakura mumunda umu, waenda unosakura mumunda yamia unenge usina badza rekushandisa. Saka kusakura kwachona kunenge kwakaoma, basa harisi kushandika ndechokwadi chiripo. Uya tichanyawa level based kuti tiite masmart cities amakabhunzi akataurwa navachamisaya kuti vari kuda masmart cities, but zvakaoma. Tinogona kuti seizvozvi zvanditi tiida kuti 100-day plan, but mukada kuti 100-day plan munogona kuti munonyatsoronga zvakanaka naka, mobhajeta zvakanaka naka, but hanzi yeko kuti vanhu havasi kuenda kumabasa, kuti vanhu vagari vakwanise vaafodhe kubhadhara mari dziri kudiwa kukansel. Vari kukundikana noti nekuti havadi, but nekuti zvakaoma havana. Yeti maservices ari kudii? Ari kudiwa.
Saka zviri kuitika ndezvekuti zvinobva kuita kunge vasina shungu dzekubhadhara, but vari kushingirira zvokuti munyazoona kuti vanhu vari kushingirira, asi mari yachona kwokuti iwanikwa hakuna. Tinati muno mukadomu hatina indastry, yatingati tine indastry svinu yekuti tingati iri kufambisana vanhu vairira mani deft righted of which deft righted hakusisina. Saka kambani chaiyo chaiyo yekuti iri kunyatsoraramisa guta kuti rinyatsosumuka zvakaoma, makorokosa ndo akazara munomu. Ndo vanhu vakawanda varimo.
Maybe deputy mayor
achionaka uri kunoita kutorarama zvekuti even safe delivery yachona kuti tinyatsoiita zvekuti zvinonyatsoguta vagarika zvakaoma, nekuti mari hakuna, hakuna mabasa, hakuna mari yachona iri kuwanika haichatengi. Zvimitengo yezvinhu zvachona iri kukwira almost every day, even kuti kanzo yachona iafford kunotenga zvinhu zviri kuoma, nekuti zvinhu zvachona zvakuda mahisa. Kuti uudze munhu kuti akanostoka nehuyusa omuudza kuti chingisana nebhondi, zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakaoma.
Maybe councillor, deputy mayor, if you can just tell us in brief in English, what's the situation there in Kadoma when we look at the day-to-day life of women, especially you said you're a councillor in the area where you are a councillor?
The day-to-day living in Kadoma is very tough. People are struggling, residents are struggling, there is no permanent jobs here. The people here are just suffering. They are doing mining. It's not all the people who are benefiting from the mining sector. Most of the people here are vendors. Most of the women are vendors. So the life is very tough.
Thank you very, very much. Please stay on the line. We'll come back to you, sir.
Thank you, Sister Mathelas.
Okay, please stay on the line.
Yebo ke sithanda njalo ukubonga lokubingelela labo abalokhe besilandela kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Indebele. Silo Precious Dube uthi usibukele. Silo Thembani Giyane ose-Johannesburg kwele-South Africa, siyabonga ukusixhasa. Silo Mnumzana Lenoksimhlanga uthi kunzima, intengo yezinto ziyabheda yonke indawo, bathi sibekezele kodwa okunje hatshi kulobugovu phakathi kakhulu. Abathengisi bakhweza intengo santando, okunye akuchasiseki, siyazibuza ukuthi kuzaphelela ngapi, umholo wona ungakhuphuki. Yes, sizwileke ukuthi intengo lezi zikhwela mahlayana, ngakho ke abantu bathi bazathenga njani wona umholo ungakhuphuki, lokhu phansi njalo zagada ke imchova, amabhasi ukuthi uye edolobheni kumbe uye emsebenzini, umholo lo uzaphelela khonapho ngoba leyo ekhona ikazubko. Abaningi esikhuluma labo bathi akulula ukuthi uze uyigade uthole indawo, kumbe kwesinye isikhathi yabe ingahambelani lesakho isikhathi, ngakho kuyagcina usugada leyo ke edulayo ungasazuzanga leyana ichiphileyo, imali yakho khona phana ke isihle isebenzeka. Yebo ke sibalindele njalo abasiza sitshayela ucingo ke ngolimo lesiNdebele, lihlale lindile khonapho nyakwazeli khona sizalitshayela ucingo.
Aiwarigeti dzokere zvakare kuna Mzvare Kokera. Mzvare Kokera, tombodzoka kwamuri zvakare. Zvamira zvakadai zvinhu, saka poitwa sei ipapapa?
Nyika yakuda chenjiva sikana ndo chokwadi. Nyaya iripo ndeyekutika mamirira zvakaita ichidotaurana chokwadi ndeyekuti patakapinda mumugwagwa tichibvisa takunobvisa isusu vamugabe nekuti vakoniwa, pane patina kuona, hatina kuona kuti isusu takangoti bhazi ranga rakamira apa nekuda ndizupko kana ndi CAG. Ndobva isusu tasvika, ndobva tabvisa dhiraivha pabhazi ranga rakafa kudhara, ndobva tagadzika apa, ndobva tatora dhiraivha munyowa, ndobva tati ngaachidhiraivha bhazi yeti tiri kudhiraivhisa bhazi rakadi rakafa. Zvaakudawo kuti izvoni kana vatungamiriri venyika handitika uchinyatsoona zvichokwadi kuti zvinhu izvi pazvava iko zvine zvarudi zvaomera vanhu, aiwaka munombomirawo pasaidi mumbopowo vamwe moona kuti zvinofamba zvakaita sei. Bhozi hazvibatsiri kuti varandu vachingoti vari kutungamirira nyika vari kutungamirira vanhu mungada kunyatsocherechedza kuti munoti patakaiti isusu tabvisa vamugabe taisa parutivi apa chakachinja chaicho chatingati chakachinja ka hapatorina kana chimwe chete I still remember patakaenda kumash west kuchimwe kuprovince uko kumash west mashonaland west open for business ndakanzwa the former reserve bank gavana vagono vachitaura kuti izvoni pandakanga ndiripo ndiri kureserve bank vanhu vakatedzera kuti gono auraya nyika chavasina kuziva ndechekuti kubva kwavagono handiko kugadziriswa kwechi kweekonomi ende ndakanyatsonati vataura chokwadi because ishu iripo ka haisi ishu yekuti ndirambe ndakangozi ndiri kutungamira because vanhu are dying on daily basis vanhu vari kufa zvipatara hazvina mushonga zvipatara hazvina chazvinacho iko zvino izvi 22 liters yecooking oil uri kuitenga ne $21 2 liters yeorange crush uri kuitenga ne $20 ende ukanostoka nhasi nemari yawastoka nayo ukatengesa chinhu ichocho uchidzokera hausi kugona kunoita se hausi kugona kunostoka saka hazvisi kubatsira vanhu vari kufikswa vanhu vari munyika munomu chiri kudiwa apa ndechekuti maybe dei vakuru vachona vambonyatsoona kuti zvonyika kukada kumhanya uri wega nenyika hauna kwaunoita se hauna kwaunoenda nayo nyika iyi inoda vanhu muchiwirirana muchifamba pamwe chete ndokuti idi ndokuti ifambe zvakanaka because nyaya inoitika ndeyekuti tinogona kurigirana kumaelections tapedza kurigirana kumaelections kumaelections hakuna zvakunobudisa zvino result inozobuda after ndopainobuda seipapapa zvotoratidza kuti pane zvinhu zvisina kuita sei zvinhu zvisina kugadzikana zvinhu zvisina kumira musha vanbf kukoniwa yakoniwa dei vari vamwe ka vanyengerera vachamisa kuti vachamisa todii nenyika iyi because ndeva pandiri kuona poga pane mongo wekuti nyika ifambe zvakanaka vanhu vari mumabasa vanogona kutya zvechokwadi kuti isusu kuti tidai zvogozodai because tinoona mapurisa sometimes vanorova vanhu mumugwagwa but sometimes vamunosangana navanenge vachitopisawo tichiti vediwe zvinhu zviri kuoma zvinhu zvakaoma asi kuti vabude pachena nemamiriro anenge akaita nyika zvinhu zvinenge zvakadi zvinhu zvinenge zvakaoma but kuri kuendwa hakuna ndochokwadi chiripo vanhu vari kutamburako zvino vana havachagoni kuenda nechikafu kuchikoro vana vari kurwara havagoni kurapisika because mishonga yachona hakuna mishonga yacho inoda mahusa mahusa achona haasi kuwanika ukaona achona ari kutengeswa kublack market what matters worth anenge achinzi ndeye vakuru vekumusoro saka hazvitibatsiri because vachona vari kuregedza vanhu vachifa ndo vacho vari kuita kuti misika yachona mutema iyoyo but kana yaityawo nevamwewo vanhu ava vanenge vakunosungwa saka hazvibatsiri chinhu
aiwa mashoko makukutu mombobata makadaro Star, we're hearing there from Mushare Kokera. She's from Kadoma. She's the deputy mayor. She's saying that the situation is very dire in her area, where she's also the councillor. And she's saying, from her observation, what is needed is for the government to perhaps talk to her president, Nelson Chamisa, the president of the MDC, to see if they can come up with some kind of solution. Because as it stands, things are not looking good. Over to you.
Yes, and if you can tell us, Councillor, how are people surviving in your wards there? Is there some kind of help that is available to them, especially the vulnerable, the children, the elderly, the disabled? Are there any measures that are taken to make sure, for example, they access medication in hospitals, they are exempted from paying and stuff like that?
There is nothing like that, my sister. They are just struggling. People are struggling. They have really nothing. There is nothing even for the vulnerable, for the disabled, for what? There is really nothing.
Okay. Some time back, the councillors used to write letters exempting some of the people in their wards that they cannot afford to pay. Or whenever there was some food distribution, they would forward those names. You mean those measures are no longer in place?
We never received anything. And what matters, sometimes when there is something, it will be for a political party. For the political party A, the political party B will receive nothing. It's like last year, there were messages at GMB Kadoma. We go there with the Councillor Gore, but we were never given even anything. It will be just for a political party, not for everyone.
Yes, and what are the residents telling you? How are they surviving?
Come again?
Yes, how are the residents surviving without adequate money to pay for all the services? So how do they get the basic necessities?
The residents, most of the residents are now vendors. They are selling. Yet when they are selling, the bylaws of the city council doesn't allow residents to run around selling their things.
Mm-hmm.
So it's impossible, my sister, because mm-hmm. there is no permanent jobs. When the vendors are running around trying to help themselves, the municipal police will go and took their things. So the life is very hard. They are struggling.
Mm-hmm. Mm. I think we have a caller, Regate. And mombobata makadaro, mzvare kokera, Regate. Mboenda kune mumwe muteereri wedu. Hello, Sisi Grace.
Hello, makadi enyu mukoma.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi?
Mukutaura nemi ndiri ku Luton, ku United Kingdom.
Kwakadi iko ku Luton uko?
Aiwa, kuno kuri right. Ndiyo Harare North yeku London, yeku UK.
All right. Aiwa, tokuchinga midza hii kubva kuno kwa America. Atipewo pfungwa dzenyu mainzwe iri mudandaro iri.
Aiwa, ndinotenda nenguva yekutaura nemi. Ndokuna kusanganisa hangu nechirungu.
Sanganisa hii panopo, it's okay.
Okay, thank you. Situation in Zimbabwe, it's very grievous.
Mm-hmm.
And I say that because my brother passed away last year.
Mm-hmm.
I've been trying to get them into nursery. They have my requirements. And all those basics. Since February, is just ridiculous. I mean, can I win a pound? You are in a much stronger position.
Mm-hmm.
But it makes me feel that the government has really let people down. The new dispensation in November of 2017, people had a lot of high hopes.
Mm-hmm.
And people had a lot of high hopes as well when we went to my elections because the precursor was the coup d'etat.
Mm-hmm.
So my elections didn't go very well. And there's a lot of omissions on the part of the government in terms of satisfying what was required to meet the constitution being implemented fully, the laws aligning to the constitution.
Mm-hmm.
The behavior of, for example, of the army that resulted in people being killed in August, the results of deaths in January, when people protest and say, it's not tenable.
Mm-hmm.
And that time, things were much better. I went to Zimbabwe in March of this year, and I've just come back again the middle of May.
And what did you see? How different was it between the time when you went in March and then in May, when you look at the economy?
It's hugely different.
Mm-hmm.
If I didn't have the power of the pound sterling, but there was no fuel, and so I was using public transport. To myself, it was cheap and affordable. I think on my Facebook page, I was posting digital conversions.
Mm-hmm.
But kutimunabate bond cannot RTGS 1 in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's really tough. The government needs really to focus on creating an environment that has a living wage. Yes, vanwanaita vending, but you can't spend the whole of your life with uri vendor.
Mm-hmm.
You can't be a doctor, a junior doctor, and earn as little as 300 RTGS. But you've got a rental to pay, you've got your travel expenses, you've got your children's school fees to pay. So I don't know how people are doing it at home, but I salute them. I really, really do.
Mm. Aiwa, thank you so much, Sisi Grace Mopurutsa, for giving us your take. We really appreciate it. And please don't, you know, tire calling us, because we'd like to hear from women and who are, you know, because you're sharing ideas also about what you saw when you went back home. Thank you very much.
Yes,
thank you for having me. Goodbye.
Bye-bye.
Siyabonga, sizwa ukuthi silomlaleli ecingweni uNcube. Siyakwamukela kuhle. Ntemba lokhu sesekhona ecingweni mnumzana Ncube. Hayi ke sizakhuluma ke lomnumzana Owen Nyoni, linjani?
Ngiyaphila, kunjani mama?
Hayi siyaphila, ungasinika wakho umbono ngodaba olusegudwini olokuba nzima kwempilo ekhaya.
Ya, iproblem eyinkulu kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi sile government engelakhiwe totally ukuthi benzeni. Now, as it is, ungazozulalela bekhuluma bona ngokwabo bodwa. Ambona ukhona le solution ye problem. We still are not prepared to listen to anyone. Abantu ababiza i-dialogue, labantu abangabanceda, or abangabanika amanye ama-ideas, they are not prepared to listen. Over the only thing abalayo is they've got ways of securing power and staying power. Whatever happens, ngaphandle kwalokho, they're not worried. That's my main problem here in this country.
Yeah, when ukhuluma ungaphi kwamhla?
Isekwelo.
Wo khona ngapho kunjani eNkabazwe? Kuyafanana yini lilawo amafutha ezimoto okuhambisa wepetrol? Indwendwe lezana sezaphela yini, kunjani ezitolo nxa lisiyathenga impahla?
It's chaotic. That's the only way I can explain it. Mina ukuthi yami imoto angisakwazi ngibisihamba or whatever. Osokusenzakala yikuthi khona if you will nxa yabi khona, it's either you won't even be able to get it. Ngenxa yokuthi ama-cues angikhona, unfortunately abantu abanye ngathi sihlalela ngaphandle kwedrobhu mbizana. Abasemadrobhini right inside the town kubalula ngoba bafanisa ukuthi khona ungezwa kuthiwa kule cue endaweni enje, mhlawumbe ye-cue alale khona thintini, something like that. Abangaphandle, the only thing you can do is uyabe kulo muntu wakho mazi we-black market, you can go and get fuel from that person, then ubhadale leyo mali. Lapho ngikutshela ngokuthi khona i-5 liters ye-fuel is well over, isukuma 40-something bond. Ngoba we're not talking of US, abantu abanjengathi abaningi we're no longer gainfully employed. There's no way you can secure EUs. So uyabusebenza yona leyo imali eyiye khona.
Ye, manje lokho kwenza kube njani ukunakekela imoli, umama ekhaya labantwana?
Sesiphila ngegrace kaNkulunkulu lapha ngoba. Ya, akusela ukuthi khona, akusela into ngeyiplana. Ikuthi nje every morning when you wake up, uphila la, you give a very good prayer. Ngoba kusho ukuthi angazi, I can't even explain it. We're still, kwaba le drought serious. Abantu never got anything. And the yonke nje into, ula noma one into ngathi. It's just so we don't even know. It's like a very, very long nightmare. That's the only way I can explain it.
Yeah, kukhona eli njengabantu elifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza ukwenzela ukuthi kube ngcono elizweni okokugcina ngamafitshane.
Akula uyazi ukuthi it's pointless vele ukuthi ukhulume ngokuthi uhulumende ekenzeli. Ngoba kudlalisa isikhathi sakho. Akulanto akula lapha ngathi khona uhulumeni kaqaleli kulokho ngoba almost everything now is dead. Yonke into akusela into ngathi lokho akulungiswe lokho kushiywe lokho. Almost everything nje isivele nje next to a sin.
Hayi kulungile, ayisibongile kakhulu ukuthi nika umbono wakho Mnyoni.
Yabo.
Yebo ke, thank you very much. Ngize kuthiwa silomunye njalo umlaleli ecingweni. Hayi ke nxa
Hello?
Yebo ke linjani yembane ngikhuluma la hayi?
Ukhuluma lo Siphiwe Ncube uSenator wakoBulawayo.
Yebo ke lingasitshela ke Senator lapha sikhuluma ngempilo abantu bathi impilo isinzima intengo ziqhubeka zikhuphuka lapha ezitolo kuhamba njani khona ngapho yikho lokho yini okwenzakalayo liyakubona njengabo Senator
Engingakutsho ukuthi ngabe leli lizwe kusukela ngo-1980 lapha uformer president uMgaki abuse khona for the past 35 years or 37 years bekunje ngabe akuphela umuntu ophilayo la ngabe akuphela umuntu ophilayo ngoba nxa kukhwela ama basics kukhala wonke umuntu izinto zikhwele zedlula iholo labantu impuphu nxa isingena ku $22 i-cooking oil yangena ku-$22 ngikhuluma nge-10 kg yempuphu engadliwa yifamily yabantu abangu-5 iviki. Ithukela kalikho lapho likhona liyi-$11, $12. Imazowe ethwalwa ngabantwana besikolo ingene ku-$20 something. Lapha esengubali le asoze into eziqakathekile empilweni. Into engathi iqakathekile yimpuphu kodwa konke kuyafunakala. Abantu bahola mali kayisikho kodwa khonokho kakusaphileki lapha ekhaya kakusaphileki kubuhlungu ngoba abantu abathi bayasikhangela basikhokhelele ngabalazelo ngoba ngabe balozelo kangibona ukuthi nxa bengena ezitolo bebona izinto zinje bathi abantu baphila njani kakusaphileki abantu bayabubula ngaphakathi ende kuzabulala abantu abaningi abantu baza kuba nemikhuhlane ngoba kakula nto ebuhlungu njengokububula usehluleka ukuthi ungakwazi ukuthi uzakwenzani uzaqalisela nxa kunzima kithi pho umuntu ophansi lapha kunjani kuye
ye kodwa
abagada besiya esikolo abasakwanisa umthovu yadula bahamba bengalayo kudla ezindlini akulakudla kuphileka njani nxa kuye
Yeli akelili icubungu lelo ludaba khona edalele Senate lama committee yenu lawana lako edalele parliament nxa selihlangana.
Siyakhuluma ngakho kodwa akulampendulo.
Mhm. Yela phana nxa libuzisisa abaphathi intambo ama minister ngalokho ukuthi kwenzakalani ungathi lempendulo abayinika yayisuthisi yini ukuthi kukhanya ukuthi hayi abantu ba Mhm. Manje
isuthisi ukufana nalokuthi siyadlala ngoba ukumela abantu bakusonto encane abantu bale hope babe le hope bathi ngani ngabasela hope ngoba lati kasikwazi ukuthi senzeni yesikhangelela ukuthi nxa uminister simbuza ukuthi phandle kunzima izwini zikhuluma esikhulume ngiphambi kwami ukuthi imali ukuthi uphile khathe siyona ukuthi ube layo abantu bahawula phandle la bathi ngicash nxa ubonakala uphethe icash usesupermarket umuntu athi ngicela ukukuswayiphela ngicela ukuthi ngikubhadalele ungiphe ikheshi akula muntu ongaphila engala cash noma kuthiwa kwenzenjani abantu bayayifuna ikheshi kodwa kayikho phandle imali ukuthi uyizuze ukuthi uthenge ezinye izinto ongazenelisa nge-US dollar uyithenga ngemali ekhwela insuku zonke ukuthi uvuze ukuthi kanti yena lo nguye oqamba ukuthi namhla i-rate ye-bond 2 US dollar yena uminister we-finance esithi You want it to one.
Lapho ke ibandla lakho liyake lethule imbiko likhonona ngesimo somnotho elizweni ubona ingani lingaba namacebo angcono yini
Ngiyeza ke ngiphendulele ibandla ngoba kayisimi engifanele ukukhulumela ibandla mina ngikhuluma njengosiphiwe ngikhulumela ukuba ngusenator ngoba ngirepresenta abantu ngebandla lami
Yebo babuya ke abantu abaku ngoba be lilabasekeli bekubuza ukuthi hawu kambe kwenzakalani kuyini manje libatshela khona
Ngibona ngani abantu beZimbabwe sebebuhlakaniphile kakhulu bayabona abanyeke ubacile bayabona ukuthi uhulumende lo okhona uhlukuluza abantu kakulanto walela kuphela esikhundleni unamathele kuphela kupower labantu bakhe baselfish laba abantu bafuna ukudla kodwa abantu behlupheka ngoba bayabona ukuthi bangazi bakhulume bazama ukuvala lesiphini abantu phandle badakekile bayakwazi ukuthi bayacilwa bayakwazi ukuthi bandlale MDC lizama ngamandla wonke ukuthi nxa kunyenzakala ukuthi ihulumende le khona ingabi khona impilo yabantu ingajinja.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu kodwa ungahambi sicela ububambile khonapho kuzakhuluma ke abanye phambi kwakho kodwa sizabuyela njalo kuwe sibanike itho.
Yes. We have a caller. Hello caller.
Ishwaheli.
Eh makadiko tikutaura nani muri kupi?
Ngitaura ona kudzai ndiri ku Midrand South Africa.
Tafara sister kudzai titaurewo kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi munyika pari zvino.
Zviri kuitika zviri kurwadza asi cheshe nyachona atiko zvedu bati tiri kuzwa kubatikana tiri kuzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika nekuti
Makatarisa imi mari yamaisimbotumira kumusha kuti ichengete hama uyezve nevamwewo muri kuona zvakamira sei makuwedzera here zviri kubatika here zvakamira sei
Ndichavutowedzera and marate achona ari kukwira every day unotozvashidze rate rakwira rapa kati saka tavutongotatari kuonese tripu nekuti tivabatsire.
Saka mungati imimi pamari yamaimbotumira kudhara mawedzera nemari yakaita sei?
Taishitumira kana 2000 rand wanochinjawo emesho wakugona kudhabhula kuita kana 4000 tinekaberekera nezvimiro zvina bhiti saka matablets ari kunyeta futi saka iye zvakatoo masisi.
Imimi saka semaonero enyu poitwa sei pamira pakadai?
Ndinoona kuri vataurirana kuti tione kuti zvipamwe zvingaite settle down.
Aiwa pakanaka pakadaro sisikudzai musanete kupota muchipinda muchirongwa nekuti toda kutonzwawo kubva kune madzimai nyanya. Madzimai haawanzoda kupinda muzvirongwa asi chirongwa ichi ndechavo musi wechina chega chega saka tinokutendai chaizvo.
Okay, sisu.
Honorable Kokera, Councillor Kokera, mchiripo irapo?
Ripo sismaze.
Ehe, manzwa zvanga zviri kutaurwa nevapinda muchirongwa. Nekuti nguva yedu yakuda kutyanana mombotipa muchidimbu kuti munoona sei zvavari kutaura izvi. Vari kunze kwenyika madzimai vari kutiwo zviri kutovaomera nekuti vamwe vaitombotumira 2000 rand asi iye zvine zvivatowedzera kusvika pa 4 asi kwavanoshandawo vanenge vari kutiwo mari dzavo hadzisi kuwedzerwa muoro. Munoona sei izvezvi?
Zvakaoma sismavelasi ende vari kutaura chokwadi sista ivavo because inini I'm also a cross border. Ndandichimbonondo ndandichihodha kusouth africa ndokwandandichienda kunohodha but zvaitika pakati ipapa apa ndingangoti ipapa padhuze dhuze apakapa hazvina kumira musha mei iye unou zvaitika muna mei muno because kuti ndigone kutenga ndajaira kuenda kunohodha pamwe ne kana ndina nemari shoma pamwe ndinenge ndine 9000 rand kana kuti ndine 10000 rand but zvaitika apa manje apa handifungi kuti kuchaendika because kuti ndigone kuona 200 rand iri kuda 100 bondi handimaona saka inini kuti ndizokwanisa kuchireiza mari yekuti ndokwanisa kureiza remati 10 kana 5000 zvai haicharaizi kimushe because just imagine kuti 100 bondi ndikwana 200 rand bhazi rachona kuenda kwatinohodha kumesina uko riri kuda $10 or 150 rand saka uendapo wakunyatsa kuti zvakatooma zvechokwadi kana vakatumira mari yavanenge vatumira yacho naiyoyoyo kunoko haina zvaichashanda haichabatsiri chinhu haichatengi chinhu saka upenyu hwachona hwekutowedzera kutooma of which inini ndini chinyunyunyo ndibata especially patinoenda kuodha paya paya mafira anoita vana vari kusouth africa apa umwe anenge atoda kutengera mai mazambia chairo rekuti vamonere kuti adzoke mwana iye auyiswe kunoko afira ikoko mari yacho chaiyo chaiyoka hapani nyaya kwatongo kutongoti kana afambifunga rinotongoya raadota ozoriga zvaudota kunoko because nemamiriro azvaita hakuchina achakwanisa kuafoda kuti anga kwanise kuti kutakura munhu kuti abve South Africa kana afira ikoko zvinohwadza because vana vamwe vari kuuya hazvinakidzi kuonanya munhu achingunduruka ari muchingoro chacho chinenge chiri kumasure kwemota dziri kubva kusouth africa but ndo zvataa kutorarama nazvo izvozvo saka zvinhu zvakaoma zvekuti dei vanzwa tsitsi because vanhu vari kutonga nyika vanhu kani vanhu vane moyo vangadei vanzwira vanhu tsitsi because vanhu vari kutambura ndochokwadi chiripo zvinhu hazvinambomira mushe just imagine kuti mwana ari kumusha tora nezvo nezvemadzimai handiti tina girl child watinaye ari kumusha achaafford here kutenga kotoni uu chaiyo chaiyo haachaafford bcause hakuna kuri kubva chi kuri kubva mari yachona saka zvinhu zvakaenda hapo wakunyatsoona zvakadi zvakaoma
pane zvamataura regai nimbokubatai muromo ipapo
mishonga chaiyo iri kunetsa for example tine isu tine makliniki atinawo izvozvo
but regai nimbokubatai muromo ipapo mataura hallo councillor mataura imi kuti muri kutoitawo zvecross border pamusoro pekunge muri kanzura ndoda kuti vamwe wanyatsonzwisisa ipapo kuti zviri kufamba sei nekuti mataura kuti muri kansela ikoko kukadoma asi muri kutoitawo rimwe basa zvakare kuitira kuti zvinhu zviendeke tsananguraii ipapo
sister mavelas nyaya iripo ka kana uri kansela handiti unenge uchinzori kuita voluntary work ndo zviri mumabhuku emutemo yekanzuro chibhuku chatinoverengesa patinoenda kuinduction vanoti iti voluntary work saka iri voluntary work kudaro kureva kuti inini kukanzuro handina pei yandinopiwa ndinopiwa allowance ndeyandinowana saka zvotoreva kuti iwe unofanira kutozvishandira kuti uraramise mhuri yako because you can't survive nechi
neallowance
of which mari yachona iyoyo allowance yachona iyoyo unoiwana kubva kuti kumari dzinobhadharwa nemaratepayers nemaresidents ndokunopiwa allowance yachona iyoyo saka enda hapo ndakuona kuti nini muwadhi mukafiwa anoita donki weki yese ndikansela kukanzi kwafiwa munhu akazhinji vanhu havagoni kunomhanya kunotsvaga mp vangojaira kuti tinenge munhu anenge ari padhuze ndiani ndikansela though mp tinenge tiinavo but vari used kumakanselers because ndo vari muchi vari munharaunda mavanenge vari saka munhu akatofirwa izvezvi anotomhanya utosvika kuti kansela kwafiwa pamwe pamba unonyatsoona kuti panenge pari panhamo zvechokwadi because panenge pasitorina kana chiripo panenge pasitorina kana kofini panenge pasitorina kana guva chairo handimaona
aiwa ipapo
allowance yachona iyoyo kuti nditi nini ndichagara ndakamirira kuti ndichazopiwa allowance kukansel ndapiwa allowance kukansel allowance yachona haichatengi because allowance yachona handingazotaura hangu kuti yakamira sei
haina
zvainoita haibatsiri chinhu saka ndigona kuzoti ndichatenga makebheji ekuendesa pamariro kana kuti vakati kansela tashoterwawo hatina mari yeguva ndichakwanisa kubhadhara guva rekuti vaende kunoita sei kunoviga of which mutemo unenge uchiti ina harisi basa rangu sakansela rekuti kana kwafiwa ndinoita sei ndinomiramira pamariro but iam a human being
okay kansela ya ndochikubatai ipapo totenda chaizvo chaizvo kuti mamwe nesu muchirongwa chedu nguva yedu ndoyadyanana asi thank you so much star the councillor there is just reiterating or you know stating that she's a councillor but she's also a cross border because all she gets is an allowance she's trying to encourage other women to say that it doesn't matter what's happening to you also try and find something that brings in an income.
Wow, interesting. Yes, icela usinike elakho elokugcina Senator Siphiwe Ncube wakobulawayo.
Ngiyabonga engikufisa ukuthi ngikutsho ukuthi ngabe kuthiwa ihulumende le ibalozwelo sebehlulekile kakulanto abazayenelisa ngaphandle kokuthi abantu bahlukuluzeke ngabe it's either bayakhulumisana le party ye-MDC iparty yethu ekhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi nxa bekhulumisene kungaba lobubelo ngoba nxa bethula bethulisela belokhu bebambelele embusweni wona lowo kangiboni iqiniso lonke ukuthi abantu sizaphila siqhubeka sisiya phambili ngobunzima obukhona. Ngababe sisiye bazwele abantu bavume ukubana kumele ukuthi bakhulumisane
ngesikhathi. Hayi, sibongile isikhathi yasavumi ukuthi siqhubeke sisonke. Siyabonga kakhulu njalo sithanda lokubonga uPamela Khumalo othi osilandelayo lapho othi impilo inzima, lo vusa umuzi othi bangaphi laba babe sithi idife nxaso kunje. Lo Solar Wesley siyakubonga ngokusixhasa lapha. Sibonge uSenator Siphiwe Ncube weMDC wakobulawayo besilaya ecingweni labo bonke abalaleli abangenileyo basiphathisa kulolu hlelo olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington.
Aiwa, tinotenda vese vangava nesu pachirongwa chedu. Tinotenda Councillor Kokera ave kukadoma gamuchira ichi wambutsa ari pano pa Facebook page Boaz Jaya Guru ari pano. Tinotenda zvakare Kim Adams kunge manga muine.